Ilindi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misore na uzeludza nasi china chikunguru 5 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura bhanga idzva rive chidiki rinonzi Empower Bank vachiti vechidiki vanofanirwa kuvimbika kuitira kuti vabudirire mukusimudzira upenyu hwavo munyaya dzezveupfumi. Bhanga iri riri kuvhurwa riine mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni 10.2 nechidimu chete. Vechidiki vachiti mari iyi ishoma zvikuru zvichienzanisa neuwandi hwavo munyika uhwo vanoti hunodarika zvikamu 60 kubva muzana. Mutungamiri weAlliance for the People's Agenda Dr. Nkosana Moyo vanoti vakazvipira kushandira veruzhinji semutungamiri wenyika ane unyanzvi munyaya dzekuvandudza upfumi hwenyika uhwo vanoti hwaita mamvemve. Magweta eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa otashurana nemagweta eMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe panyaya yemari yakapiwa MDC nehurumende yakasvikira mumaoko echikwata chavaChamisa uye midziyo yebato iri. Mapato ezvematongerwo enyika opa maonero akasiyana siyana pane zviri kuitika munyaya dzegadziriso dzesarudzo dziri kuitwa musi wachikunguru 30. Studio 7 inoenda kumaruwa uko inonzwa zviri kuitika muupenyu hwevanhu panguva iyo munhu wese ari mugadziri wesarudzo vamwe vachimanikidzwa kupinda mumusangano isiri yemapato avo. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munguva ino yekutsvaga rutsigiro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.